hatina zvatinodzanya kuti tangavirira napamisosa ngee zvataura. I think kunyatsonzi titaure muchidimbo kuti hapana chatati tabvumirana navo. Pane nyaya dzekuti patakange taendesa musoro kuti titaure, hapana chatati tataura kubva kunyaya dzemishonga kusvika kunyaya dzemari izvezvi zvakanga titaura zvekuti hapana zvatataura.
Asika hurumende iri kuti mushonga uriko kunatfamuko zviri kufamba sei?
Isi sana chiremba tiri kuti mushonga ngainge iri mumafamasi emuzvipatara noti kunatfa ndokuti tine uyezve tinge tichibhilisa kuti mishonga yedu yapo. Uyezve tiri kuti ngavatipewo atimeline yekuti tine mushonga ichange ichisustaina for a certain period uyezve we expect another batch kuti iwe rimwe mushonga kwete kuti tinoudzwa kunzi mishonga iripo zvanhasi ende ndo ndisidzokere kubasa mangwana toshanda kwamwedzi mishonga yako yapi. So want a timeline, a proper timeline so that tisange tichidzokera mudambudziko rimwe chete ratiri rekuti toti muzvipatara hamunazi hamuna mishonga. So ndo zvavasiri kunge vachitipa izvozvo.
Asi mune zvimwe zvikwanisiro here zvakaita semagrovos nezvimwe zvinokudzivirirai kuti musatapurirwe zvirwere?
For example zvakaita semagloves handira tiri kutaura kuti isusu sana chiremba tine mamagloves atisina anditi pane anonzi malatex gloves kwozoita anonzi masurgical gloves. Masurgical gloves aya ndo magloves atinoshandisa kana tichiita maprocedures edu ekuti tisacontaminate mapatients infection preventing infection control. Malatex gloves ange ari asi aya masurgical gloves ari itsvet supply. Uyezve tine nhumbi atinoita maapron tatoita maprocedures tisarasikirwe neropa nemafluids. Hazvipo izvozvo, hazvipo muzvipatara muzvidzimba tinoita maprocedures edu day to day. And then also pane mamagloves mahombe anopfekwa pane vanhu vanenge vachishanda kana kumaternity kwatinoti kwavanenge vachibarisa vana mai. Magloves iwayo proper clothing arimo mune zvimwe zvipatara, haamo mumagovernment hospitals iwayo. And then also tanga tichitaurawo nenyaya yemagumboots. We find out kuti isusu sana chiremba kana tichienda mutheatre hatina magambuti akakwana, tinongopfekedzana magambuti tichinzana uyezve zvinopa kunge zvichiwana zvirwere zvekumakumbo kunana chiremba. So we think that kuti zvinhu zvana chiremba zvinofanira kunge zvakakwana uyezve zvatinoshandisa mutheatre or kwatinenge tichiri kutheatre ndozvichifanira kutaura izvo. Hazvina kunge zvakakwana zvinhu zvakaita seizvo.
Tombotarisawo imwe nyaya yamamuchisimudza yekuti muwedzerwe mari. Hurumende inenge yanga yati izvi chaitwa mumwedzi wakukadzi kana kuti February, asi tine takunzwa kuti zvada kuitwa muna kubvumbi kana kuti April. Zviri kufamba sei ipapo?
Isusu sana chiremba tinoziva kuti tanga tichitambira mari shoma, asi sana chiremba hatina kuenda tichiti tiri kuda kuti tiwedzere mari. Takaenda tichiti isusu tiri kuda kuti contract chedu, chibvumirano chedu chinoti mari yedu inofanira kuya iri maUnited States dollars. Ndiyo yatanga tati tiri kuda mari iri maUnited States dollars and asi hurumende yakati haina mari yemaUnited States dollars and asi sezvamaona chibvumirano chatakaita padhokumendi ratakaenda nezuru takaenda fedha tikati allright munei sezvo musinawo maUnited States dollars even shomawo moti paino mari ichiya iri maUnited States dollars asi hurumende yakati haikwanisi ikatiwo haitorina even maRTG ekuti vaiti yatinoti cost of living adjustment every moment. Isusuwo sekuziva kwesu sana chiremba vazhinji vana chiremba hatina mota, tinokwira michovha ende michovha iko zvino yakwira by 4. Patinongokwira michovha ichiita 50 cents iko zvino yaakuitawo $2 RTGS. Saka tiri kuti sana chiremba munoda kuti tishande sei? Tine vana kunge vachienda muzvikoro muna January muno, hatini kukwanisa kunge tichibhadhara maschool fees evana because akwirawo arehetwa neRTGS. Saka ndizvo zvatanga takumbira, tanga tisina kuti tida kuwedzerwa mari asi tanga tida kuti paitiwe cost of living of adjustment.